Vamatanga vakavanyorerwa tsamba namukoma paidamo wesaurombo wezimbabwe lawyers for human rights vachinyunyuta nemota nezviri kuitwa panyaya dzekubatwa kwedzimota dziri kunzi hadzina mapermanent registration number plates. Saka vamatanga vanova mukuru wemapurisa vakazopindura tsamba yamukoma saurombe vachiti taurai naminista wetransport and infrastructure development ndiwo ane authority yekutarisa zvemutemo urikushandiswa nemakurukushandiswa panyaya dzekutorwa kwedzimotokari dzevanhu.
Munoona sei zviri kutaurwa navamatanga izvi?
Tiri kuona kuti vamatanga vanenge vari kushifta blame kuna honorable Mona anova minister wetransport kandi vari kuti izvi zviri vanoadministra mutemo wevehicle licensing ndiwamona. Saka nokudaro tinotarisira kuti mapurisa achaita desist kana kuti acharegedza zvaari kuita zvokubatira vanhu dzimotikari dzisina mapermanent number plates. Ivo vakabhadhara, hatisi kungoronga vasabata, tiri kuti pane vakawanda vanenge vakabhadhara kucivil registry uku asi vachitadza kupiwa manumber plates. Vavandova tiri kuti aiwa musangoite zvisiri pamutemo kungotora dzimotoka dzevanhu. Saka tinotarisira kuti zvichamiswa izvizvi umbimbindoga hwakadai.
Saka izvi zvikaramba zvichiitika, magweta achaenda zvakare kumatare here? Zviri kufamba sei?
Kuenda kumatare awa kumagweta ekodzero akatoende fambisa nyaya idzodzi sezvamakaona zvakaitika kwamutare zvomasvondo apfuura aya pakaenda mukoma Kevhi Kabaya kumutare Magistrates Court kwavakanoendesa imwe motokari yemugari wemuhararanga atorerwa motokari yake kwamutare kuroadblock uko achibva kurufu akatorerwa ondafiti yake nenyaya iyoyo. Akatazama kuvaudza kuti aiwa ndakabhadhara ndine matemporary number plates but vakatadza kuzvinzwisisa.
Dare rakati kudii nenyaya?
Dare rakazototonga pakatopiwa order yekunzi paye munhu mota yake iyoyo and mota iyoyo yakatopiwa kune motorist anogara kuHarare. Satotarisira kuti it won't be necessary for magweta kungoramba achienda kudare, tongotarisira kuti mapurisa edu achanzwisisa oita zviri pamutemo.